dzinotarisira inini kuti nyaya dzemari yemuno munyika dzigadziriswe ndodzanyanya kunetsa panguva ino. Saka ndochokutanga chakosha ichocho chinotariswa nechikamu chezvekushandiswa kwezvemari zvichabudiswa panyaya yemonetary policy. Chechipiri chandinotarisira ndechekuti nyaya dzegejegege dziya dzekuti exchange rate ye1:1 ndo dzimwe dzanga dzanetsa nekuti haichashandi exchange rate iyoyo. Tinotarisira kuti pachauya neimwe exchange rate ichaitwa, pachava nechimiro chekugadzirisa ipapo.
Muri kutarisira kuti vangaunza dhora remuZimbabwe here?
Haisi nguva yakafanira yekuti mari ichinyika iunze mari yayo yeZimdollar panguva ino, kwete. Izvozvo handipfungi zvichabuda, asi zvichabuda zvandinofungira izvi ndezvekuti chirongwa chatiri kufamba nacho chekushandisa mari dzekunze dzakasiyana ticharamba tichifamba nacho. Asi mari dzedu iyoyo chirongwa ichocho chinoda futi kungopesvedzerwa chete kuti chive chakakonenzverwa, chinenge chaakuti zvimwe zvakuchotesa mari munyika zvokuti exchange rate yacho inoita kuti mari isawanikwa. Asi basa ravamangudya rinonetsera chinhu chimwe chete, nekuti harina kuzvimiririra richidzo basa ravo. Rinovimba zvakanyanya chaizvo chaizvo nezvinoitwa kuhurumende ukowo, kuhomwe yenyika, kutreasury. Nyangwe vamangudya vakanzi vanogona basa zvakadii, havasi vakapabuda, havasi vakaita mari yakadzikama. Mari haisi yakadzikama pane zvakadaro. Saka nhasi tafara isu chinhu chimwe, nekuti pane kubatsirana nokunzwisisana navamutirimiwe kuti dambudziko rinotangira kuhurumende. Saka pekutanga ngatirwisane nenyaya yokuprindwa, yekudhindwa kwemari. Saka ipapo ndaona vamutirimiwe vagona kumira zvakasimba, nokuti tikatarisa kubva mwedzi waOctobha kusvika nhasi uno hakuna matbs akamboprindwa. Hongu chimiro chenyika hachisati chanaka, asi tikaramba takadaro tinogona kufambisa nyika zvakanaka. Saka ndinovimba vacharamba vakadaro, nekuti vakaramba vakadarozve vamangudya basa ravo rinobva ranyorova.